Nyaya yavachamisa avo vari kumirirwa nemagweta akawanda emuno nekunze ichanzikwa nedare repamusoro-soro reConstitutional Court kutanga nemusi wechitatu, uye vati tariro yavo ndeyekuti dare iri richabata nyaya iyi zvine mwero.
Iri mugango haipakurwi, iri mugango haiburwi, saka tombotarisa kuti mashoko acho achafamba sei, asi takatarisa zvikuru kuona kuti zvinoitwa nemazvo here. Kana zvikatwawo nemazvo tine mufaro, zvikasaitwa nemazvo kotiso vachoka. Ndakagara ndikati hapana anogerwa asipo, munhu nemunhu anotogerwa aripo. Ndikataura kuti inovhiyiwa chete tiripo, saka tichaivhiya tisu. Painovhiyiwa nokutongwana namutongi gava maenzanise, tinodaira kuti vachatienzanisa zvinhu zvofamba zvakanaka. Pakasawa nokuenzanisa kwomunozivaka kuti panenge pane nzira dzakawanda dzokuvandudza nyaya dzekodzero dzedu nevhoti yedu, nokuti vhoti yedu yakakosha. Vanhu vemuZimbabwe makavhota zvine dzamu, hatigoni kuti vhoti iyo inge enda kumarara, nokuti zvinodzokororoka futi makore mashanu anouya kana gumi anouya.
Vachamisa varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya yave mudare, asi vakati vane dzimwe nzira dzakawanda dzavachatora kuchengetedza mavhoti emhomho yeZimbabwe iyo yavanoti yakavavhotera. Vachamisa vakurudzira SADC kuti ipindire muZimbabwe kuti pave nekupanana zvigaro pakati pevakakunda musarudzo nevakakundwa murunyararo.
Tataura tikati tiri kupinda muchirongwa chakaoma chekuchinjwa kwemasimba kubva kune mamwe maoko kuenda kune maoko matsva. Saka tinokumbira SADC kuti iuye ite gwevedzi, ite vatete, ite vasekuru vanogadzirisa nekuyananisa panenge pachinetsa, nokuti tinoziva kuti vamwe vanogona kuita muchuchu wokuti vakabuda pamwe vanowira pasi, kana kuti kutya kwokubuda, nokuti mukati munodziya kaoma, vanorambira mukati. Saka toda kuti vanhu vange vachifamba zvakanaka, vamunangagwa vobvumawo kuti vakadyiwa, isu totambirawo zvakanaka kuti takakunda takapuwawo mukana, tichienda mberi nyika ichifamba zvakanaka pasina kuita mhirizhonga kana kuputsa nyika kana kukanganisa rugare nekudanana kwenyika.
Vashora wobato reZANU PF nekushungurudza vanhu zvikuru sei mumaruwa, vati kuita kweZANU PF hakuna kusiyana nekwemasangano anopfurukidza mwero akaita seBoko Haram yekuNigeria neAlshabab yekuSomalia pamwe neISIS yekuSyria. Asi vachitaura nebepanhau reSunday Mail, mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakati hapana umboo hwekuti pane vanhu vari kushungurudzwa. General Chiwenga vanoti vanopikisa vari kunyepa kuti vazopinzwe muhurumende yemubatanidzwa. Zvichakadai, vachamisa vatenda SADC nekusakurokotedza vamunangagwa pamusangano wayo kuNamibia mukupera kwesvondo, vachiti izvi zvinoratidza kuti sangano iri rinoziva kuti pane nyaya yakakomba muZimbabwe.
Tiri kufara nedanho rakatorwa neSADC, uyewo vamwe vari kunyepa kuti vamunangagwa vakapuwa uchapupu neSADC kuti vapuwe kuti vaite mutevedzeri wasachigaro weSADC organ troika. Hakuna zvakadaro, inyika inopuwa chigaro. Saka tinopemberera chigaro ichi nokuti chinoramba chichinjana manyika dzakasiyana-siyana. Panga pachimbovana Angola, Zambia ichitevedzera, ike zvino pane Zambia, Zimbabwe ichitevedzera, kureva kuti next time tistay tawapo. Havasi vamunangagwa vanenge varipo, pane pane mutungamiri mutsva. Zvamunoonawo ndakangodai, ndatoona chigaro chauya chokutipa zvine zvakuzouya, tiye takagara pachigaro ichocho nyika ichienda mberi.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakakwidza nyaya yekudare uye inofanira kutambira zvinenge zvabuda mudare. Vati vanoziva kuti mutungamiri webato ravo akakunda musarudzo, uye izvi ndizvo zvichatsinirwa nedare nemusi wechitatu. Mumagwaro ayo panyaya yavachamisa, Zeki akabvuma kuti mavhoti yakaburitsa kuti ndiwo wakakunda navamunangagwa ange asina kumira zvakanaka, uye yakadzikisa katatu kusvika pari zvino. Asi vamangwana vanoti vamunangagwa vanoramba vari pamusoro zvisinei nezvakataurwa neZek.
Zek haisi kurivhaiza mafiga, iri kungotsanangura the difference between an estimate and a reality. Saka reality ndeyekuti vamunangagwa vaida 50+1 vote. Saka even that revision still makes him a win. Saka pana chinochizi.
Vavekezela gumbo veZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti kana MDC Alliance ikasabudirira kuConstitutional Court, inofanira kutambira zvinenge zvabuda mudare kana kuratidzira kudzamara hurumende yaterera zvichemo zvayo.
Zvikaramba muConstitutional Court they should either accept the result and kuti vatange kushanda vachitarisira kuimprove pama next elections, or the other route, political route yavari kutaura is civil strife. Ndo only option yandiri kuona iri outside the court yekupetishina government kuita ma demo kusvira zvaita.
Vachamisa vati MDC Alliance ichaita zvese zvainokwanisa kuchengeteza mavoti evanhu murunyararo zvisinei nekuti ZANU PF yakatotanga kushungurudza nengo dzayo ichishandisa mapazi ehurumende akaita semauto masoja nevasori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.